Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 20, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakagara ndikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nokutongwana namutongi gava maenzanise, tinodaira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vane tarisiro yekuti ndivo vachanzi nedare reConstitutional Court vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Chakanakira kuita gweta wakamirira munhu uri muchokwadi ndechekuti hauna zvokutsvaka. Vamunangagwa vakahwina sarudzo yomusi wa 30 July.
Asi rimwe gweta rava Munangagwa rinoti vamunangagwa ndivo vakakunda zviri pachena. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti vane chivimbo chekuti vachakunda panyaya yavakakwidza kudare reConstitutional Court kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, uye vati vanoda kuti sangano reSADC ripindire panyaya yeZimbabwe nekuona kuti vakakundwa musarudzo vasiya zvigaro murunyararo. Zimbabwe Electoral Commission inoti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda, asi vachamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mutori wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nyaya yavachamisa avo vari kumirirwa nemagweta akawanda emuno neekunze ichanzikwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court kutanga nemusi wechitatu, uye vati tariro yavo ndeyekuti dare iri richabata nyaya iyi zvine mwero.
Iri mugango haipakurwi, iri mugango haiburwi, saka tombotarisa kuti mashoko acho achafamba sei. Asi takatarisa zvikuru kuona zvinhu zvinoitwa nemazvo here. Kana zvikaitwawo nemazvo tine mufaro, zvikasaitwa nemazvo kotiso vachoka. Ndakagara ndikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nokutongwana namutongi gava maenzanise, tinodaira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka. Pakasawa nokuenzanisa kwomunozivaka kuti panenge pane nzira dzakawanda dzokuvandudza nyaya dzekodzero dzedu nevhoti yedu, nokuti vhoti yedu yakakosha. Vanhu vemuZimbabwe makavhota zvine udzamu, hatigoni kuti vhoti iyo ingeenda kumarara, nokuti zvinodzokororoka futi makore mashanu anouya kana gumi anouya.
Vachamisa varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya yave mudare, asi vakati vane dzimwe nzira dzakawanda dzavachatora kuchengetedza mavhoti emhomho yeZimbabwe iyo yavanoti yakavavhotera. Vachamisa vakurudzira SADC kuti ipindire muZimbabwe kuti pave nekupanana zvigaro pakati pevakakunda musarudzo nevakakundwa murunyararo.
Tataura tikati tiri kupinda muchirongwa chakaoma chekuchinjwa kwemasimba kubva kune mamwe maoko kuenda kune maoko matsva, saka tinokumbira SADC kuti iuye ite gwevedzi.
Vashorawo bato reZANU-PF nekushungurudza vanhu zvikuru sei mumaruwa. Vati kuita kweZANU-PF hakuna kusiyana nekwemasangano anopfurukidza mwero akaita seBoko Haram yekuNigeria neAl-Shabab yekuSomalia pamwe neISIS yekuSyria. Asi vachitaura nebepanhau reSunday Mail, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakati hapana umbohwo kuti pane vanhu vari kushungurudzwa. General Chiwenga vanoti vanopikisa vari kunyepa kuti vazopinzwe muhurumende yemubatanidzwa. Zvichakadai, vachamisa vatenda SADC nekusakorokotedza vamunangagwa pamusangano wayo kuNamibia mukupera kwesvondo, vachiti izvi zvinoratidza kuti sangano iri rinoziva kuti pane nyaya yakakomba muZimbabwe.
Tiri kufara nedanho rakatorwa neSADC, uyewo vamwe vari kunyepa kuti vamunangagwa wakapuwa uchapupu neSADC kuti vapuwe kuti vaite mutezero wasachigaro weSADC organ troika. Hakuna zvakadaro, inyika inopuwa chigaro. Saka tinopemberera chigaro ichi nokuti chino ramba chichinjana manyika dzakasiyana siyana.
Munyori anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzipo mangwana vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakakwidza nyaya kudare uye inofanira kutambira zvinenge zvabuda mudare. Vati vanoziva kuti mutungamiri webato ravo akakunda musarudzo uye izvi ndizvo zvichatsinirwa nedare nemusi wechitatu. Mumagwaro ayo panyaya yavachamisa, Zeki yakabvuma kuti mavhoti yakaburitsa kuti ndiwo wakakunda navamunangagwa ange asina kumira zvakanaka uye yakadzikisa katatu kusvika pari zvino. Asi vamangwana vanoti vamunangagwa vanoramba vari pamusoro zvisineni zvakataurwa neZek.
Zek haisi kurivhaiza mafiga, iri kungotsanangura the difference between an estimate and a reality. Saka reality ndeyekuti vamunangagwa vaida 50+1 vote, saka even that revision still makes him a win.
Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvese zvainokwanisa kuchengetedza mavhoti evanhu murunyararo zvisinei nekuti ZANU PF yakatotanga kushungurudza nhengo dzayo ichishandisa mapazi ehurumende akaita semauto, masoja nevasori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa mapepa mudare anobata zvavachataura musi wechitatu pachatongwa nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuti zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru zvisendekwe parutivi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Magweta ari kumirira vamunangagwa pamwe naari kumirira komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC asvitsa mapepa kudare ekupindura mapepa enhanganyaya kana kuti maheads of arguments akasvitswa kudare nemagweta avachamisa nechishanu. Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa vatinomudai Shechinyoka vaudza Studio 7 kuti vasvitsa mapepa aya mukati menguva yakatarwa nedare reConstitutional Court iro rakapa vamunangagwa kusvika na 10 mangwanani anhasi kuti vasvitse mapepa avo.
Istanga takapiwa kuti panosvika nguva ya 10 nhasi mangwanani tinge taisa anonzi maheads of argument. Maheads of argument ndiro pepa rinenge richitaura kuti magweta edu pavanosumuka mukoti vanenge vachitaura zvakati 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 vachimira nomutemo wakati 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 kana kune mamwe makesi akamboitwa kumwe kunana Nigeria, kunana Kenya, kunana Ghana, kunana Uganda vachitaura kuti vekoko vakatongawo nyaya yakafanana nei zvakadai zvakadai. Ndo zviri maheads of argument. Saka taisa izvozvo just after 9.
Mushure mekusvitswa kwaita mapepa aya kudare nemagweta avamunangagwa, magweta avachamisa pamwe nemagweta ari kumirira vamunangagwa, Zek navose vakadongwa kuti vapindure nyaya iyi mudare vaita musangano nemukuru mukuru wevatongi munyika Valuk Malava unodaidzwa kuti pre-trial conference. Rimwe remagweta avachamisa vaSylvester Hashiti vaudza Studio 7 kuti pane pavasiri kuwirirana nemagweta avamunangagwa panyaya yekuti mapepa achashandiswa mudare pachanzwi kwanyaya iyi ndeapi.
Tanga taenda kudare kunoongorora mapepa ose akafailwa kuti akapinda nenguva ari moyo semurekodhi here, zvinhu zvakaringana here kuitira kuti patinozono kakavadzana musi wechitatu hapana anenge achiti handina kuona mapepa iri handina kuriona. Saka hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe, chinoramba chichiitwa kusvika munhu wose agutsikana. Saka pane vamwe vari kuti zvimwe zvavo hazvimo, vamwe vachiti zvimwe zvavo hazvimo. Saka kupera kwezuva nhasi tose tinofanira kunge tawirirana chinofanira kunge chirimo ndechipi, chisipo ndechipi, tabvumirana. Iyi nyaya inotosvika nekuna Chief Justice mukuru wedare achitombobvunzwawo kunzi ko apa todii apa todii. Inyaya inokuwirirana mukati, tinofanira tose kuwirirana kuti zveshuwa iyi ndo nyaya iri kudare and tose tinofara nazvo tuchikakavadzana pasina anoti uyu yakandihwandira, uyu haana kundiratidza chakati. Isusu yedu nyaya iri pachena chena, hakuna nachikuwandisa kana chimwe. uye tine ruvimbo rwekuti tinobudirira nokunda mudare.
Vashiti vati vacharamba vachitaudzana nemagweta ari kumerera vamunangagwa nezeki pamwe navamalava kuti vawirirane kuti mapepa vachabvumirana kushandisa mudare ndehapi. Zvichakadai, vahashiti vati vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kushandisa michina inoita kuti vose vachange vari mudare musi wechitatu vakwanise kuona zvinenge zvitaurwa nemagweta mukusvitsa kwaachaita humbo kana kuti maprojectors. Vashiti vatongi vematare pamwe nevanenge vari mudare iri vanofanira kuti vanyatsoona zvinenge zvitaurwa nemagweta avachamisa. Vashiti vati vari mubishire kutaura nedare kuti mamwe makambani nhau akwanise kutora mufananidzo mudare zvichitevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vatori venhau kuti kambani yeZBC ndiyo yoga yanzi namabharani wedare inokwanisa kupinda mudare kuti itore mufananidzo yozopa mamwe makambani zvainenge yatora. Dare reConstitutional Court rine mazuva 14 kubva musi wakaziviswa zvakabuda musarudzo kuti rinzwe pamwe nekutora mutongo waro panyaya iyi. Pasi pemitemo yenyika, zvinenge zvaturwa nedare iri, hakuna kwazvinopikiswa, uye ndizvo zvichatevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vemapato anopikisa vari kuchema-chema nerokuti vaibatsira musarudzo dzemwedzi wapera kana kuti mapolling agents vari kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vasori uye vatsigiri veZANU-PF vamwe vachinzi vachaitwa akafira mberi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anonziwo ari kushungurudzwa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Nhasi dare remagistrate muHarare iro riri kutonga nyaya yenhengo yeMDC Alliance vatendai biti yekuti vakatyora mutemo nekutaura zvainge zvabuda musarudzo zvisati zvazivikanwe neZEC raudzwa kuti gweta ravabiti vaUnite Sides veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakarohwa zvakaipisisa nevasori kukariba mushure mekunge vaenda kunobatsira vabiti vainge vadzorwa kubva kuZambia kwavainge vanotsvaka upoteri. VaSides vanonzi vakaputitsirwa mavhiri emotokari yavo, kutorerwa nhare mbozha uye kurohwa zvakasimba. Gweta ravabiti amai Beatrice Mutetwa vaudza udare nhasi kuti vabiti vakatyorwa kodzero dzavo dzekusapiwa mukana wekutaura nemagweta avo apo vakange vasungwa. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Chief Superintendent Jealous Nyabasa vati zvakaitika izvi zvainge zvisiri mumaoko mavo. Amai Mutetwa vati vabiti vakaita zvekupambwa kuZambia uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri mushure mekushungurudzwa kwakanyanya. Mutongi vaFrancis Mapfumo vachapa mutongo musi wa30 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya, nhengo yeMDC Alliance vaParticton Japa Japa vanonzi vasungwawo nemapurisa achipomirwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika kana mutungamiri webato ravo akasanzi akunda musarudzo neZeki. Zvichakadaro, vamwe vakabatsira vanopikisa musarudzo kana kuti maelection agents vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vamwe vanoti vari kupisirwa misha. Nhengo yeMDC Alliance vaDirect Charamba vanoti mirijonga iyi iri kuwedzera. Vacharamba vati vazhinji vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kutiza misha yavo munzvimbo dzakaita seZaka, Mwenezigutu neBikita. Mutauriri weNational People's Party NPP vaJefferson Chitando vanoti mirizhonga iri kuendera mberi kuvatsigiri vavo vachiti kune dzimwe nzvimbo mauto achiriko. Vebato reNational Patriotic Front NPF vanoti vanotsigirana nemamwe mapato kuti mirizhonga kune vanopikisa iri kuwedzera kubva zvakapera sarudzo. Asi mutauriri weZANU-PF Masvingo vaRonald Ndava varamba mashoko aya parunhare vachiti manyepo emapoto ari kurwadziwa nekukundwa kwaakaitwa musarudzo dzichangopera. Asi MDC Alliance inoti izvi zviri kuitika uye imwe polling agent yavo amai Abigail Chokuda vakarohwa zvakaipisisa nezuro pamwe chete nemurume wavo nasisi wavo. Amai Chokuda vanoti vakapisirwa chitoro chavo muchiitiko ichi uye vakamhangana nyaya iyi kumapurisa emumurereki police station kuLions Den. KuTriangle, vatonga emugova vaiva polling agents weMDC Alliance zvakare vanoti vakatumirwa mashoko eutyidzirwa vakaimbiswa kuurawa vachinzi vakaitirei polling agent yeMDC Alliance. Muzvare Vimbai Nyambiya anoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo Human Rights Trust vanoti zviitiko izvi zvinosirisa uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Kunyange hazvo ZANU-PF iri kuramba izvi, masangano ekunze kwenyika akayozongorora sarudzo anoti kuwedzera kwemhirizhonga munyika hakufadzi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Imwe nengo ya MDC Alliance yakakwikwidza musarudzo yakamirira bato iri kuChimbanimani West ikakundwa musarudzo idzi vaKenan Matiashe vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka vachinzi vakatyora mutemo wemoney laundering. Mari iyi inonziwo yakabva mukutengeswa kwemangoda zvisiri pamutemo. VaMatiashe avo vakasungwa nezuro vanzi nemutongi wedare vatendai mawe vabvise mari yechibatiso inosvika madhora mazana matatu. Mutori wedu wenhau angari kudare remagistrate court kwamutare Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachuchisi vanoti vane humbo hwekuti vaMatiashe avo vane makore makumi matatu nemanomwe vakaita zveukopokopo kuwana mari inosvika madhora zviuru mazana matatu nemakumi manomwe. Muchuchisi vaFletcher Karombe vati vaMatiashe vakatenga nzvimbo dzekuvakira dzimba uye kuvaka dzimwe dzimba mamutare kubva muna 2010 kusvika gore rino. Vanonzi vakatenga stendi yemba kumayadhi emuguta remutare anoti namba 10716 kuGreenside. Vakavaka imba uye ndokutenga zvakare dzimwe dzimba mbiri panamba 1 nenamba 9 Plover Close kuGreenside. Vakarombe vaudzadare kuti vaMatiashe vakashandisa mari yakawanikwa neukopokopo iyi kuitira kuvanziridza kwayakawanikwa kunova kwachiyadzwa kumangoda. Gweta raMatiashe vaChris Ndlovu vaudza Studio 7 mushure medare kuti vanotarisirwa kudzoka kudare zvakare mwedzi unouya.
Mhosva yekucontravena mutemo unonzi Money Laundering and Proceeds of Crime Act. Asi patapinda mukoti vapiwa bail ye $300. Vakanzi vanga vachizviendesa kumapurisa every Friday between 6 AM and 6 PM nekuti varambe vachigara paadresi yavakapa kumapurisa. Vachadzoka kukoti musi wa 3 September 2018.
Mune imwewo nyaya iri kumatare edzimhosva vaOswald James Chitere nhengo yeMDC Alliance yekumutasa Central iyo iri kupomerwa mhosva yekupisa imba yenhengo yeZANU-PF masvondo maviri apfuura vadzoka zvakare kudare ikaudzwa nemutongi vamahwe kuti vazouyezve musi wa 3 Gunyana sezvo mhosva iyi ichiri kuferefetwa. Mukupeta zviri kuitika kumanikaland makanzura gumi akataridza chido chekuva meya weguta remutare otarisira kuti vakuru vavo MDC Alliance vabude nemunhu mumwe chete achava meya nemumwe achava mutevedzeri wake. Makanzura gumi aya anoti vaSimon Chabuka, vakuda kwaShe Chisango, vaFarai Biza, vaBlessing Tandi, vaCrispin Duve, amai Nenzi Zvenyika, amai Monica Bangira, amai Sekai Mukodza, amai Sofia Njanike navaKnowledge Nyananda. Maward ese emuguta remutare akatorwa nebato reMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Muri yevaive munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan inonzi yakaungana muGhana mudhorobha reKumasi uko vari kuvachema. pasi rose kusanganisira vatungamiri venyika muZimbabwe vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vari kuchemawo vaAnan avo vainge vari muZimbabwe mwedzi wapera vachiongorora sarudzo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, nhasi vashora zvikuru vanhu vanotyora kodzero dzevamwe pamadandemutande akaita seinternet kana kuti cyberbullying. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachiti murume wavo vaDonald Trump ndivo vari pamberi kutuka vanhu padandemutande reTwitter zvikuru vasingawirirane navo. Amai Trump vachitaura pachirongwa chavaparura cheBe Best vati vana vadiki ndivo vanowanzowirwa nedambudziko iri uye zvakakosha kuti kodzero dzavo dzichengetedzwe pamadandemutande. Hurumende yeAfghanistan inoti haisi kuzotambira mashoko chikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban ekuti hondo imbomira. Mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakazivisawo nezuro kuti vari kuda havo kuti hondo imbomira kwemwedzi mitatu. Vakuru vakuru veTaliban vainge vambozivisawo kuti vanoda kuti kurwisana kumbopera apo vatenderi vechiMoslim vanenge vachicherechedza zororo reEid al-Adha svondo rino. Muchirongwa chedu chezveutano, hurumende inoti kugezwa kweitsvo kana kuti renal dialysis kuzvipatara zvehurumende kwave kuitwa pachena kubatsira veruzhinji vasingakwanise kubhadhara. Patricia Mudarigwa anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti sehurumende vanoshuvira kuti veruzhinji vawane utano hwakanaka uye nemutengo wakaderera. Dr. Parirenyatwa vanoti kuburikidza nemari yeHealth Levy Fund, vanhu kuzvipatara zvehurumende vave kugezwa itsvo pachena, vakati tarisiro yavo ndeyekuti zvizviwanikwe kumakirinika nemahospitari esehurumende. VaParirenyatwa vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira veruzhinji.
Takutarisa iye zvino mumazvipatara zvedu zvese, kwese kune mamashini, kidney machine, kana kuti anonzi renal dialysis, vanhu vaakupiwa renal dialysis pachena. Takatanga kuParirenyatwa tikaenda kuHarare Hospital kumpilo. Tiri kuda kuti zvipatara zvese zvinenge zvine mamashini iyaya zviri zvedu isusu sehurumende zvipe maservisi iyaya edialysis kuvanhu vedu pachena.
VaParirenyatwa vakurudzirawo kuti avo vanowana uye vanoshandisa mamedical aids varambe vachibhadhara kugezwa itsvo kuitira kuti varombo vawane chouviri.
Asi tinonyanya kukohomedza kuti kana iwewe uri patient uri pamedical aid, tinenge tichida kuti usenzese medical aid yako. And kune vamwe vedu zvakare vakatipfumei vanoti vane mari zvakati kuti tinenge tichikumbira kuti ivavo vakadaro vabhadhare. Asi vamwe vesava ngatiti toda kuti tibatsire vanhu venyaya yemarenal dialysis.
Mubatanidzwa wevanorwara nechirwere cheitsvo weKidney Association of Zimbabwe watambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende iri. Vachitaura neStudio 7, amai Rumbidzai Mashinge, munyori muKidney Association of Zimbabwe, vati danho iri richarerutsa zvikuru mutoro wokurapwa kunhengo dzavo. Vatiwo vane chivimbo chekuti kunyange zvinhu zvichakaipa munyaya dzeupfumi, hurumende ichakwanisa kuona kuti kurapwa pachena uku kwabudirira.
Tinovimba kuti vasati vaita vakaita tsvakurudzo dzavo vakaona kuti vanokwanisa. Honorable Minister vakataura vakati pane mari dzavanowana dzinokwanisa kuti izvi zviitike. Tine mufaro, tinoti kuhurumende seKidney Association of Zimbabwe tinonzwa kufara nokutibatsira kwamaita pakurapa varwere vedu veitsvo.
VaEvans Mastara, munyori musangano rakazvimirira reZimbabwe Doctors for Human Rights, varumbidzawo chirongwa chehurumende ichi vachiti tichaponesa varwere zvikuru varombo.
Zvamunozivawo dialysis inodhura zvisingaiti zvekuti vanhu vakawanda vanga vachifa nguva yavo isati yakwana.
Siva masitara vatiwo zvakakosha kuti hurumende iise mari yakawanda pabhajeti renyika munyaya dzezveutano kuitira kuti kurapwa pachena uko kusazovhiringwe kana homwe yehealth levy fund ikasapinda mari inokwana. Kugezwa itsvo muzvipatara zvehurumende kunoda mari iri pakati pemadhora makumi masere nezana, kwozotiwo kuzvipatara zvisiri zvehurumende pakati pemadhora mazana maviri nemazana maviri ane makumi mashanu. Zvinotarisirwa kuti pasvondo munhu anogezwa itsvo rutatu kana aine chirwere ichi. Zimbabwe inoti pagore kune vanhu chiuru chimwe chete vanobatwa nechirwere ichi, asi mazana manomwe chete ndivo vange vachikwanisa kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutarisa nyaya dzakakwidzwa kumatare neMDC Alliance dzekukwikwidza zvakabuda musarudzo uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata chine mukombe weCastle Premier Soccer League JFC Platinum chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo kusvika pamapoints mana. Mushure mekunge yambo tungamira nemapoints maviri chete, mitambo yesvondo richangopera isati yatambwa. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita chapungu 2-0 pamusha musi mumwe chetewo chikwata chaikwikwidza navo chengezi Platinum Stars chakaita mangange 1-1 nechicken in kuluveve stadium kuBulawayo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaFidelis Mushonga vanoti FC Platinum ine mukana wekusimudza mukombe uyu zvekare.
Davira iyo yakatora kidzokorora. Savane pool of players, vane ma seasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players vanozvikwanisa.
Parizvino FC Platinum yave nemapoints makumi mashanu nemaviri, ngezi ine mapoints makumi mana nemasere. Mumwe mutambo wakatambwa, chikwata chiri kutatarikawo zvakare cheDynamos chiri kupemberera mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 nezuro muRufaro Stadium. Mutsigiri weDynamos vaanti munyanyiwa vanoti vari kufara zvikuru nematambiro eDimbare kana kuti maGlamour Boys.
Tinofadza zvakanyanyisa nekuti mashure izvi zvada kuti zvimbotimirira zvamuche, but nematambiro akaita vakomana veGlamour Boys, I was very happy. I'm still happy now nyangwe naizvinezvi. Saka tinongoda kuti Glamour Boys bora kumberi, pamberi apa tinoramba tichikunda.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Caps United 0, Herentals 0, Highlanders 0, Nichrat 0, Blue Chiefs 1, Harare City 0, Mutare City Rovers 2, Shabani Mine 0, Triangle 2, Yada 1, Black Rhinos 2, Blue City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 52 points, Ngezi Platinum Stars 48 points, Chicken Inn 41 points, Caps United 36 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nichrat 20 points, Mutare City Rovers 15 points, Blue City 15 points, Shabani Mine 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vane chivimbo chekuti dare reConstitutional Court richapa mutongo wekuti ndivo vakakunda musarudzo. Asi magweta ava Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU PF anoti dare richangotaura kuti ndivo vakakunda zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na ulabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hatshi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
ZANU PF, by way of percentages, has performed a lot better than in 2013. Emadolobheni uthe wena bathi daye thusela abantu datshontsha ukhetho abantu sibethusela ngathi thina siyibe kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana hambani emakhosi yedi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other stuff.
Kodwa abezanu PF bayakuphikisa lokhu beqina ngelokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuliviki. Umnumzana Chamisa uthi njalo umanyano wesadaki kumele ungenele kudaba lweZimbabwe. Kuviga intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchasisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba weConstitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano weSADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela lolu daba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nga ulabazali, ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hatshi. Indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, thembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba.
Okusekelwe isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda. UChamisa uveze njalo ukuba kungasisikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabe-ZEC ukuthi abezanu PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
President uthi yena akathesise nama MPs angu 21 ase challenge ukuthengisa ukuthi kawinanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi akula nkinga lokho kuthiwa nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UChamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa ke mina ukubona kwami uChamisa layo uzamile ukuthatha inyathela, kungaphuma kungayisiyonto engamnceda, kungaphuma kuyinto engamsiza, kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthethwandaba lakho kuyakhanya ukuthi uMnangagwa kakho kalali lula, ngoba laye ucine edinga leya amagqothake, kutsho ukuthi kukhona udaba olukhona, into engayitsho kwakathesi.
UNtungakwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho, yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziywe udaba olukhwezwe nguChamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi. Ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esihluphayo la ukuthi laba abamela i-asidi ngamajaji babe gcotshwe labo ngukhulumende, kaningi-ningi izikhundla zabo abantu bakakhulumende, singathi ngaba-civil servants basebenzela ilizwe beholiswa ngukhulumende. Kukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla, esimnika isithwala. Ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi ezokuthi hhayi njengenyathelo labakhona, hayi sikhona ukulalela, kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa, hayi khonapho asimeleleni sibone.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli, zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court, njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngamalungiselelo aqhutshwe yi-MDC Alliance lamuhla kudalele Constitutional Court.
Asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele i-petition entsha kumbe incwadi entsha eya e-court isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Sibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwe ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazazeniwa.
Amagqwetha yenu-ke asele mvumo yokusebenza?
Okwamagqwetha bekuyinto esingayiqakathekisanga ngangawo ngoba sasivele sisule sazela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sithethe akhaliphe kakhulu, sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli, kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaPresident Nelson Mandela.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni?
Ye, lokho bavunyelwe kaisiyonto ebhalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo uthi belisemthethwandaba we-Constitutional Court lamhla, kuyini obekusenziwa kurejista?
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba. Lamanye amaphepha abe yisalela nje kade lokhu kubanilaha nje.
Ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lilethemba ukunqo.
Eceleni lethu amagqoda kaPresident Nelson Chamisa noPresident Nelson Chamisa bahlangene namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile. Sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolesithathu. Khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amadoda ethu avela kwamanye amazwe. Sizothatha ngalokho okuthiwa ngesikhiwa ngama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona, abantu bethu banezimoto ezizabe zibathatha lapha zibahlala phana, amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho esingawathola khona ngesikhathi siwadinga.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Silokhu sikudaba lunye, umnumzana Chamisa usole kakhulu ibandla leZANU-PF esithi liyaqhubeka ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano wakhe ikakhulu emaphandleni. Uchamisa ufananisele libandla la maqembu okholo lwesimoslem edlulisa amalawulo adume ngobudlova abalisa i-ISIS, i-Al-Shabaab kanye le-Boko Haram. Ngokunjalo uthi bazasungula umkhankaso obanzi emaphandleni bagxile impande njenge-MDC Alliance. Kodwa umeli webulili maWest edale lePhalamende elilunga leZANU-PF umnumzana Dingo Muziphuthi uthi ngeke bakwenelise lokhu abe-MDC.
iZANU-PF ayisiyo party eqala izolo. iZANU-PF yiparty eyaqalwa kudala ngabantu asebahambayo. I-ideology yakhona yiyo esilokhu sisabambelele kuyo. Sinje lathi kasibuyanga lembono yethu ukuze siwine ama-election. Thina sabuya phezu kwe-ideology yayivele ikhona yahanjelwa empini. I-ideology eyafundiswa abantu ngaphansi kwezihlahla. I-ideology e-part of our living memories. I-ideology e-part of our culture and our ethos. So uyayikhipha njani iparty enjalo? Okwesine besenzi inkomo. Manje sisho njalo ukuthi uthi bayavuma ukuthi sokumele bamele lu-2023. Ngoba ukududuliza nophiwe ukukhona kwa-chance ngaphandle kwaleyo abayikhulumayo. Abazabuya behluleke khona ngoba iZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu, satshontsha ukhetho. Abantu sibethusela ngaphi thina siyite kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambane ama-court ledi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other such. Libona ukuthi kwakusenziwa ngubani nxa kwenzakala.
Kodwa iZimbabwe Human Rights Commission yakufakaza ukubana kwaba lokwethuselwa kwabantu lapha lalaphaya, kanti njalo ibandla lenu lalisebenzisa ukudla njengendlela yokudinga usekelo kuncitshwa abamabandla aphikisayo.
Ngicela ukukutshela ukuthi lapho esihamba khona emaphandleni esikhuluma labantu khona, sithola kuyukuthi abantu abaningi abaholayo ngabantu be-MDC abakutholayo lokho kudla. Abantu be-ZANU-PF abakutholayo labo ngabakutholi bekutholiswa yikuthi ngabe-ZANU-PF. Ukudla lokhu is not a political program.
Kodwa le ikomishini kahulumende eyakufakazayo lokho, Mhlonitsho.
They are entitled to their own findings. But what I'm saying, I'm not speaking on behalf of the government. I'm speaking as a ZANU-PF kada. Ngikhuluma ngendlela esenze ngayo ukhetho. Izinto ezinje zizaqonda maybe after a few more years. Ubaba uNangagwa is still going to commit himself. Angaqeda lokhu ukugcotshwa okuzabuya nje. Athi now sanitize the party and sanitize government. Ngoba kulabanye abantu who are throwing spanners within the progress of the party. So khona lokhu akusimangalisi ukuthi kungabe kwavela from government commission.
Umnumzana Dingo Muziphuthi ngumeli webulili maWest edale lePhalamende njalo ulilunga leZANU-PF. Sixoxela esePlumtree.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekusendla ntambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umanyano we-MDC Alliance uthi amapholisa aqhubeka ehlukuluza amalunga awo ngokuwabophela amacala angekhoyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Douglas Monzora uthi izolo kubotshwe ilunga lalumanyano eGweru umnumzana Paddington Jabajaba ngecala lokuphehla uDlakela. Sixoxele lunga le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo.
Uyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezeki baqamba amanga bantshontsha ukhetho besithi khona bona banqobile. Yebo naye bathi banqobile. Thina njengebandla le MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesithathu. So abantu bethu sebefela khonokho yini angithi lilungelo lethu njengabantwana baseZimbabwe ukuthi nxa kule nto ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa. Lokhu kuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umuntu tshwankela esakhuluma ukuthi izane iyephula ulungelo loluntu sebekhombisile. Njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantu athela izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela engolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapholisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngenangelinje sitshengisela lokho. Abethu abalandeli asoze sixhokozele ngoba kakulasizathu sokuthi sixhokozele. Thina sikwazi ukuthi udaba lethu solungena kumthethandaba ngolwesithathu esabe sesikumelele impumela yakhonokho. Impumela le ezaphuma esingakwazi ukuthi yabi minjani yiyo ezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani. So abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kagesi yikuthi sonke sikhuqe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekusele nje ukuthi sithole impumela. Asilasikhathi sokuxhokozela thina ngoba udaba lethu lusemthethandaba.
Unkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxela ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukudonselana phakathi kwebandla le-ZANU-PF lomanyano we-MDC Alliance phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Lolu daba lusenkantolo njalo luzaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba izolo ezihlengeni ezithakazelelwa izethekeli zomhlaba eselambok lesesumbawa kwele Indonesia selifike kwabalichumi. umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis uthi inkonzo yakhe iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela abantwana ukuba bengahlukunyezwa ngokudlwengulwa ngamapriesti njalo ozafunyanwa elicala lokwenza lokhu uzajeziswa kanzima emthethwandaba. Singene kwezempila kahle. Abantu abaphila lezifo ezithiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki kwaBulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempila kahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abachiyeneyo abaphila lesimo sezempila kahle oqhutshwe kobulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eya Voice of the Voiceless, unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. Oyisikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besilesaba ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxothwa vele. Njalo eminye imkhuhlane yeza kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona kwani ukuthi ebese khuluma ukuthi hawo umuntu endanana laye umfazi lingapha laye umfazi kumbe umuntu endanana laye yindoda laye indoda. Abanye sawuthi sebengareporti emapholisini kumbe babotshwe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bethole usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza isibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawo wonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo eVovo, unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Akuma lesibheni umkhuhlane esihlangana layo mostly ngama STIs ukuhlangana la ko ezinye imkhuhlane lezi njengo HIV which don't you, it's at a low risk ngoba ukalutshana ukuthola ama lesbela ma bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani kodwa babonga iPSI ngokubamukela.
Fortuna kunzima because ngaze ngibe legcikwane engabe maybe ngitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo o lo muntu wami sithole incedo kumbe information ebhekane lathi impela because izibhedlela eziningi babhekelelwa abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So masokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabele information eyiyo esiyitholayo because akula nto asila sizwe silitholayo kwamanje. Kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la ezama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyathesta lo muntu wami lami ngikwanise ukufika ngibatshele ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazana. So I think if i-PSI is the first start for Tina because hayi ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo oluqondane nathi ngoba sometimes masifika lapha nemaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayo ngipha yona bebhekene emuntu onothana nale ndoda kanti mina ngiso umuntu othana nale ndoda. So ayisibhedlela kwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa iPSI as isport site singcono sithola khona information lathi ibhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi
liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma unprotected risky behaviors.
Ethi udubololu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqhakatheka kokulondoloza impila kahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning, ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye-family planning, ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema-clinics lusiya-accessa i-service yonale ye-sexual reproductive health education ngenxa yokwesaba ukuzajajwa ukuthi kuyathiwa umntwana ole-15 years udingani, efuna ama-condoms, udingani, efuna ama-family planning tablets.
Iningi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhu lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyikwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emine kungalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum likhuphule inani lemiklomelo elilayo layo kumashumi amahlanu lambili 52 ngemva kokunqoba eleChapungu nge-2 kanyanga omgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum selitshiya iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emine ngemva kokuba elenkezi libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Chicken Inn. Iqembu lenkezi lona selilemiklomelo ngamashumi amane lathupha mnembili 48 ukuthi ele-Chicken Inn okuyilo elihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo ngamashumi amane lowodwa 41. Khuluma lentathe lezindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele-Chicken Inn. Umqeqeshi weqembu lenkezi Platinum uNtondera Indiraya uthi akumethusi ukuba iqembu lakhe selitshiwa ngemiklomelo emine ngele-FC Platinum.
Okwamanje wonke umuntu ukhangele iqembu le-FC Platinum kodwa okungithokozisayo yikuba kasisalanga kakhulu njalo okumele sikwenze yikuba sibone ukuthi sidlala njani imidlalo eseleyo. Imiklomelo emine milichwane kakhulu njalo akwaziwa okungenzakala kumidlalo elandelayo.
Endaweni yesine engalaneni imiklomelo kule qembu leCapes United lona ile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha njalo elibe ngujikilobhanqa lelenikruti kungela qembu eleniliseyo kulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalane imiklomelo iqembu leMtare City libaleke emsileni lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi ngemva kokuba linqobe leJapan Mine nge-2-1. Njalo eleJapan Mine yile eselijeke amanye wonke amaqembu ngaphansi kwengalane kuthi phezu kwalo kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-2 kanyanga leBlack Rhinos. Womathathu amaqembu ahlezi endaweni ezingaphansi kwengalane yemiklomelo ale miklomelo elijumi lanhlanu kodwa ehlukaniswa yikuba amanye ahlohle kanye lokuhlohlwa kaningi ukwedlula amanye. Iqembu lenikrutilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ukutsho ukuba lalo lisengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu ma imidlalo ingaze ifike komdindi uyacina lilokhu lilapho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siqhubeke ezosuku ngodaba lukaMnumzana Kofi Annan, yena owayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations obhubhe ngomgqibelo eseleminyaka engamashumi ayithoba mnambili 80 years. U-Annan uqhubeke ngomhlonitshwa lanxa nje ebesesukile esikhundleni sokukhokhela lumanyano. Abanengi bathi uza kunjulwa ngemsebenzi emihle ayenzayo kodwa abanye bathi kabasoze bawakhohle amaphutha akhe. Elinye lamaphutha enzakalayo ngesikhathi sakhe Ngombhuqazwe weRwanda lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu empini yokulwisana ngemihlobo, umhlaba ukhangelelayo iUnited Nations baze bangenela umonakalo osufike ezingeni laphezulu. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzanqoba kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Kodwa abezanu PF bathi cha ngeke akubone lokho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.